Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 1 mbudzi kana kuti November 2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Izvi zvotoda isu vana veZimbabwe kutoone kuti tingagadzirise sei nyika yedu kuti tiende mberi. Nyika yedu haisi kuzokwanisa kugadziriswa neavo vematongerwo enyika chete. The issue goes beyond politicians.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti yasvika nguva yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichigadzirisa nyika yazvo kwete kuvimba nesadak nevezvematongerwo enyika.
Musangano wakaitwa uyo hauna kupera, hauna kupenderwa. Musangano uchiri kuenderera mberi. Manzira ndiri kuzviita ndezvekuti musangano wakamiswa nenhau yenetwork yakanesa sezvo vaiita virtuali. Saka musangano uchakontinua musi wa4 mugovera unotevera uyu.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rinovimba nesadak uye nyaya yeZimbabwe ichakurukurwa mumazuva matatu ari kuuya. Vanotengesa zvirimwa kwaMutare vari kufara zvikuru nekuwanirwa nzvimbo itsva yekutengesera yeMwamuka Produce Market mumusha weSakubva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kupetwa kwemusangano mukuru pakati pevatungamiri veSadak, nyaya yeZimbabwe isina kutaurwa, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti harichanzwisisi kuti vatungamiri venyika dzemuSadak vananga kupi pamusoro penyaya yeZimbabwe. Vakafanobata chigaro chemukuru weHuman Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pane zvakatadzisa musangano uyu kukurukura pamusoro pedambudziko reZimbabwe, mashoko akataurwa nasachigaro vesangano iri vari mutungamiri weAngola ekuti sarudzo dzakaitwa muZimbabwe neEswatini dzakaitwa zvakanaka zvokuti vanovimba kuti dzimwe nyika dzichaita sarudzo muAfrica gore rino dzichatevedza nzira yakuita sarudzo sezvakaitwa neZimbabwe neEswatini. VaMandinde vanoti yave nguva yezvizvarwa zveZimbabwe kuti ivo vega vachitora nyika yavo kwete kumirira vezvematongerwo enyika.
VaHwande, patakanzwa chairperson weSadak votaura mashoko ekuti Zimbabwe yakaita an exemplary election, ndakapera mate mukanwa. Unobva watoona kuti kwatiri kuenda ndiko kwatiri kubva. Chokwadi kana vachiti exemplary election, nezvatakaona pasarudzo, zvatakaona sarudzo zvazoitwa, zvatakaona mushure mesarudzo, chokwadi hapana exemplary election iripo ipapo. Unotoshaya kuti saka boka reSadak riri kuti kudii chaizvo kana richiti exemplary election.
Pane zvakaitika kana kusaitika pamusangano uyu nezuro, pane zvisina kukufadza here vaMandinde?
Chanyanya kutitambudza inyaya yekuti iyo Sadak Summit, Extraordinary Summit iyi inouya mushure mekunge Sadak Election Observation Mission Report yakanga iri paground, yakataura iyo kuti haina kugutsikana kuti musarudzo dzedu dzakaitwa pavanoti pachirungu ine free, fair and credible manner. So nokudaro kana organ yavakatuma kuti izoona sarudzo yakaona izvozvo ivo voti aiwa it was exemplary, unotoona kuti panotoone dambudziko guru paorgan yacho yeSadak nekuti havasi kutoteererana pachezvavo. Wozotanga kufunga kuti pada asi ndiyo nyaya iya inogara ichitaurwa nevamwe kuti aya masangano akarwira rusununguko munyika dzakasiyana siyana dzosanganisa Yore, ZANU-PF, ana ANC, Frelimo, chama chamapinduzi nedzimwe, asi they turn a blind eye kune zvakaipa zvinenge zvichiitika kune dzimwe nyika zvichiitwa nevanenge vachiti ndeve ukama unotoshaya kuti zviri kuenda kupi zvorova kuti tinotoita kunge tapererwa sevana veZimbabwe panguva yakadai
saka vaamandinde danho rotorwa apa nderipi zvoitwa sei
izvi zvotoda isu vana veZimbabwe kutoone kuti tingagadzirise sei nyika yedu kuti tiende mberi nyika yedu haisi kuzokwanisa kugadziriswa neavo vematongerwo enyika chete the issue goes beyond politicians yaakutoda kuti vanhu vose vapindire vanhu vose vagare pasi vanhu vose vataurirane so all political players should be involved tiri kuti vemadzichechi ngavave involved tiri kuti macitizens maresidents association ngavave involved macsos ngavave involved wese ane chekuita nezimbabwe ngavave involved I think taakutoda dare rinouyisa vanhu vese pasi vakamiririrwa kusanganisa people living with disabilities kusanganisa vese vanhu vangafungwe nezvazvo kuti izvo zvinochingaite sei kuti tigadzirise nyika yedu tichienda kumberi otherwise kugatoramba kuri kuchema kusvika muna 2028 zimbabwe ikochema zvakare nekuti kana tikatadza kugadzirisa zvinhu zvedu tikatadza kugadzirisa mitemo yeserudzo dzedu tinozongoona futi muna 2028 kuti tiri kungodzokera watakabva
avo vange vari vakafanobata chigaro chemukuru weHuman Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti rinovimba zvikuru nesangano reSADC kuti richagadzirisa dambudziko riri muZimbabwe. Mutauriri webato iri vaPromise Mukwananzi vanoti pakaita dambudziko nezvaishandiswa mukuita musangano wevakuru vakuru veSADC izvo zvakakonzera kuti musangano utadze kuenderera mberi vachiti ndosaka vakabva vataura pakare ipapo kuti musangano uchaitwa mumazuva matatu musi wa4 mbudzi kuAngola uko vatungamiri vachaenda ivo pachavo kwete zvokushandisa dande mutande reintaneti.
Sangano wakaitwa uyo hauna kupera hauna kupenderwa musangano uchiri kuenderera mberi manzwiro atiri kuzviita ndezvekuti musangano wakamiswa nenhau yenetwork yakanesa sezvo vaiita virtually saka musangano uchakontinua musi wa4 kugovera unotevera uyu kuAngola kwauchaitwa physically vese ari ipo vachizeyewa nyaya yeZimbabwe.
Mashoko akazotaurwawo nemutungamiri weAngola vachikorokotedza vamunangagwa munomaona sei?
Aiwa mashoko zvawo haasi mashoko akanaka asi vakuru vanorova vakavega mupinish saka chivanhu chedu hunhu hwedu hwekuti zviitike saizvozvo asi tofunga kuti mashoko makuru achabuda kuSADC achabuda musi wa4 achasanganiwa pachibuditswa yatinoti muchirungu communique official communique yeSADC inova ndiyo inotura mashoko ari official anenge abva kuSADC panhau yeZimbabwe nemaitikiro akaita sarizvo dzakaitwa.
So kuona kwenyu munofunga kuti SADC ingaramba kutambira zvakanyorwa nechikwata chavo chavakatumira kuZimbabwe?
Hazvigoni kuti SADC irambe kutambira zvakabuda report yakanyogwa nechikwata chavakatumira muno nhumwa dzavo dzakauya muno sekutarisira kuti hurukuro dzichanyanya kuitwa dzichange dzakanangana neripoti yakabudiswa nenhumwa dzakauya muno dzakataura kuti sarudzo dzakaitwa muno hadzina kufamba zvakanaka.
Saka vamukwanandi kopanyaya yenhengo dzenyu dzeparamende ichanzwikwa kuBulawayo mangwana pane zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
Isusu semusangano tinotaura kuti nhengo dzedu dzakanzi dzarekolewa hadzina kurekolewa dava parekozo ari kuitwa ari kuitwa nemunhu asiri webato asiri nhengo yebato redu ari kuitwa zvisiri pamutemo nemusangano weZANU-PF uchiedza kudzikisira musangano wedu wecpc unova ukakunda musarudzo dzakapfuura saka tinotarisira kuti matare edzimhoswa abudise chokwadi nekuti aiwa vanhu vanga vasingafaniri kurekolewa ngavadzokera havo vanoita basa ravo kupalamendi vakamirira vanhu vakavasarudza.
Saka tingati
kunyangwe mukawina kuparamenti kudarere retimosha kana mukawina kana mukaruza hamusi kupinda mu by-elections ari kuitwa aya
zvese zvichaoneka mushure mekunge dare ratonga mangwana nematongero akange raita ndava isisi tine vimbo yekuti mangwana dare richataura kuti makrikosa aiitwa aya haasi pamutemo hafaniri kuitwa nhengo dzedu dzeparamendi dzinofanira kudzokera zvinoita basa kuti ngeparamende kunova njikuka wakasarudzwa nevanhu zviri pamutemo
avo vange vari mutauriri webato recitizens coalition for change vapromise mukwananzi vari parunhare nestudio 7 Sangano remisa Zimbabwe rakabatana nekambani inonzi Technomark vanoti vanoda kubudisa zvichitika padande mutande kana kuti live stream kunzwikwa kwenyaya yenhengo dzeparamende dzeCCC dzakadzingwa muparamende nemurume anoti ndiye Sachi ndiye anoona nezvemabasa muCCC anonzi Sengezo Chabangu. Nyaya iyi ichanzwikwa mudare reHigh Court mangwana china. Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, Dr. Tavani Moyo vanoti masangano maviri awa anoti veruzhinji vane kodzero yekunzwa nyaya iyi vachiti zvakare bumbiro remutemo rinopa vatori venhau mvumo yekutapa nhau vakasununguka. Tabata Dr. Moyo kuti tunze zvizhinji.
Ichokwadi musangano weMedia Institute of Southern Africa watora chidano chekutsigirana nevamwe vanopepetawo zvakare nhaurwa veTechnomag tichienda kumatare dzimhosva pamusoro penyaya pamatare kuBulawayo inosanganisira CCC nenhavachavangu. Unenge waivo nyaya yekuti vamiririri vematare enzvimbo dzakasiyana siyana vakabudiswa mudare reparamende musure kwekunge kwanyorwa tsamba kuparamende. Isu semisa neTechnomagi tinoona zvakatikoshera kuti bumbiro redu remutemo rotibvumidza kutapa nhau zvakasununguka ndochekutanga section 63 chechipiri ndechekuti sarudzo dzinoitirwa vanhu uyezve dzinoitwa nevanhu vachitsvaga vanovamiririra mumatare eparamende. Kana paitika chinokanganisa sarudzo idzi zviri mukunyanya kunakira vanhu kuti vazive kuti chii chiri kuitika. Saka chatinodai kutsimidzira ndechekuti matanho atatora ndekuti zvinenge zvichitaurwa mudare reparamende kana kuti zvinenge zvichitanwa makakatanwa mudare reparamende zvinoda kuti zvizikanwe nevanenge vakaita sarudzo idzi. Hatingakwanisi vedu kuramba tichikurukura zvikurusa pamusoro penyaya iyi nekuti yakuenda kumatare edzimhosva kasi chatinonyanya kutsinidzira ndechekuti zvakakoshera vana vemuzimbabwe vanopiwa sarudzo vanopiwa mukana nebumbiro remutemo kuti vane kodzero dzekunzwa nhaurwa zvisina kukanganiswa kwakanyanya nevemapato nevemitemo nemabhizimusi uyezve zvakavakosherawo zvakare vakaita sarudzo idzo kuti vazive kuti sarudzo yavo iri kufambiswa sei nekuti mandoiri yaendeswa pamberi pebatare kuti vazive kuti zvavakavhotera zvinoramba zvakadaro here kana zvasiyana.
Avo vange vari mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, Dr. Tabani Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vanoita basa rekutengesa zvirimwa kwamutare vanoti vari kufara zvikuru nekuwanirwa nzvimbo itsva yakafaranuka yokushandira yemamukwa Produce Market iyo iri mumusha weSakubva. Vanotengesa zvirimwa ava vari kubviswa kuchikanga uko kunonzi kwange kwakamanikidzika asi vanoti vane zvinyunyuto-nyunyuto zvavainazvo zvakawanda. Mutori wedu wenhau Sydney Saizi anotipa nyaya iyi.
Amai posha garikai au wanotengesa nyimo idzo vanobvana dzo kubhuera kunharaunda ikwa Matsvai vanoti nguva yavanopiwa nevakuru vekukanzuru kuti vatengese ishoma shoma pamusoro pezvimwe zvichemo zvavainazvo.
Kuna kuti kuna kusakubva kunoko tiri kuchema nenhawe toilet hatina tu muri kuti pativhare na 11 ndemawedzero nguva yei kuti itifambe mbichana tiri kubvira nguva yepano na 5 nguva yatiri kutengesa ishoma nekuti vanhu vanodawo kuti vafambe kusvikaona 1 ehe nekuti po chimbuzi kuti tinde tine chimusika chimbuzi ehe ndozvatiri kunyanya kuchemera izvozvo vanhu vemusika.
Ambuya Svipika Mutonhorei avo vanobva kunyanga vachichengesawo madomasi vanoti hapana nzvimbo yekuwanda mvura munguva yekunaya.
Nzvimbo yedu yakatinakira yatiri kutengesera taimu ndiyo iri kutishupa yekupari kuvhurwa musika uri kuvhurwa na5 uchivharwa na11 tinonga tisati tatotengesa taikumbira kuti taimu yedu iwedzerwe musika wedu wakakura uye dambudziko ngerekuti zuva riri kupisa tinopiswa mvura ikanaya tinonaiwa hapana mashedhi ndo dambudziko guru reriinaro iro riri netoileti hatina kutusira kumusoro uko kubhawa uko fanika isusu machembere tonga tatorwadziwa taida toiletiwo mukati mudhuze munou.
Vamanikai Kodzai vanotengesawo mbatatisi kubva kunyanga vanosvira kuti pamuzinda uyu pange paine mikova yekuti vatengi vapinde nayo yakawanda.
Tinotengesa takasununguka asi kanzuro yakatigadzira zvakanaka zvokuti munhu wese ari kurongeta zvinhu zvake mune zvakanaka. Toileti iripo yakatinakira yokuti haisi kubhuroka zvaiita kutyanga uko bhozi uko kwaiputika masuwa saka kuno kukwa netoileti yakanaka zvinhu zvedu zvakachengetika zvakanaka plus patakagara pakanaka. Chikumbiro chatingori nacho tichivhurwa magedhi acho handei even makastoma edu ari kutenga akasununguka saka ndoo zvazvakanakira panapa pane security.
Asi vaitai Mucharwei vanotengesawo maranjisi avanobva nawo kumarondera vanoti nzvimbo iyi itsva yakanaka nekuti vatengi vanokwanisa kusvika pasina dambudziko. Asi vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mukanzuro yeguta remutare vaspren mutewi vaudza studio 7 kuti chichemo chekuti pamusika mutsva hapana chimbuzi manyepo sezvo chiripo asi chiri kunze kwenzvimbo inotengeserwa nevarimi vatiwo havazi kuzowedzera nguva yekuvhara kwemusika.
Mutongo wakatarwa ndewokuti maproduce market anotanga kushanda kubva na5 kusvika na11 haisi retail market inoramba yakavhura kusvika zuva ridoki. Chechipiri kanzuro payakagadzirisa mwamuka produce market yakavandudza dzimba dzekushandisira dzatingati matoilets dzepamwamuka idzo dzanga dzisingachashandi zvakabva zvapa kuti vashandi vedu matraders edu nevachaenda kunotenga vave nenzvimbo yokuzvibatsira nayo yakakodzera. Tikutarisira kuti mugore ra2024 tichange tiine imwe imba yatichange tava kuvaka mukati meproduce market kukomplimenda iyo yatakatogadzira iri kushanda pari zvino. Nzvimbo iri kushanda pari zvino haisimbori kure kwokutoti zvingatoita kutaudza kwematraders
vanotengesa ava vanobhadhara dhora rimwe chete rekuamerica pazuva. Mabasa ekuzviitira aya ari kupa kuti veZimstat iti vanhu vanosvika zvikamu 21 kubva muzana kana kuti 21% ndivo chete vasina mabasa. Iri ibhinda uko riri kurerutsa matambudziko ekushayikwa kwemabasa ekubayirwa zvitupa. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti pakashandiswa chikero chinoshandiswa nedzimwe nyika huwandu hwevasina mabasa muzimbabwe hunotogona kusvika pazvikamu 10% kubva muzana kana kuti 90%. Ndakamirira Studio 7 kusakubva Mamutare ndini Sydney Size.
Chavambotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday sangano rinoona nezveutano pasipose reWorld Health Organization razivisa kuti zvirwere zvefungwa pamwe neuwandu hwevanhu vari kuzviuraya zviri kukwira muZimbabwe kana ichienzaniswa nedzimwe nyika, richiti izvi zviri kukonzerwa nemamiriro akaita zveupfumi munyika pamwe nekunetsana muzimba. MuNewsday makare pave nekurwisana pakati pevanhu vanorwira masimba musangano revakamborwa hondo yerisununguko reZimbabwe War Veterans Association. Vatungamiri vesangano iri vatsva vachiti vakabvisa pachigaro vaimbova sachigaro waro vaChristopher Mutsvangwa, avo vakange vari sachigaro kwemakore gumi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda basa rekuchengeta varwere neharahwa muBritain vanonzi ndivo vanonyanya kushungurudzwa nekudzvanyirirwa pabasa. Vanobetsera vanonetseka muBritain vanoti vashandi ava vanomanikidzwa kushanda kwemaawa mazhinjisa uye vachishungurudzwa zvikuru. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chabangwe, muna right ngadzinge chamisa, anodzinga chamisa pati ndeyake here chabangwe wacho? Ndeyake pati yo, ndeyake iwe jinga nacha chabangwe wacho iwe hopo chimono. Kana wakapuwa mari nezanu pe kudya wakanyarara hopo chimono wazvinzwa wakadya wakanyarara. Tisiri kusamba vane Zimbabwe nokuda kwako iwe hopo chimono nezanu pf. Usafungudza kuti kwanzi chamisa tinofa takamusiya. Chamisa ndowatinotofira chamisa. Vakutokuudza hopo chimono, usafungudza kuti vese vari kuzama kuti kwanzi zvenyu ngauye vakozomutsa triple c chamisa dzingwa. Hatichombofi takavadenga tichi takavateverera nezvatira kutokutaura. Uye munhu anonzi chamisa ndowatiri kuda uyauyi. Ndowatiri kuda ndoarikuda nemacitizeni noti zvako iwe zvakutaura hopo chimono. Hatinei newe hopo chimono, takutokutaurira tiri kuona dya mari dzatupiku yawakapiwa ende kuti
oh finish. Mambodhuterei samuri nezvemaimboti hanzi pfambi hakuna mapiwa ikapera unodzingwa sembwa kuzvazvipi kuti zvamatiitira mambodhuterere tanyara kunyara maziswa tanyara mambodhuterere tanyara
isei pastudio 7 apa ya zvaakuoneka kuti musi wa23 August mavhotsi akabiwa zvaakuoneka kuti vanhu vari kutungamira havasiwo vakatsarudzwa navanhu. Murume anonzi Charamba uyu abvunzwa mubvunzo maererano nesadik samiti zviri kuitika ipapapo zveZimbabwe. Ada kuedza kuramba, haana chaapindura, chaangogona kungonyenama kamwe kakuseka kayakayakaya kanoratidza kuti mbavha iri kubvunzwa zvabiwa, iyo ichiziva kuti ndo yaba ndo zvaaita. Neuyo murume anonzi Marapiro uyu vakomana kanguva yenyu ichakwana, ndichashaya kwekuraramira. Vanhu vakataura muna23 August kuti havachadi kutungamirwa nemimi, but inimi kuda kungotungamirira vanhu vasikachadi. Nguva yenyu ichakwana mazambiya.
Mangwanani pastudio 7 makadii kwamuri vese. Asi takachengetwa. Handiri kushamisika nemashoko anotaurwa navachinamasa kumapepa uku. Vataura kuti hatiri kutenda chaizvo nezviri kana vachavangu zviri kutaurudza pachena kuti vachavangu ava vari kuda kudistura triple c ndivo vari behind it. ZANU-PF ndoiri behind it. Zviri kuri pachena pavakaisa marecords avo vamutenda vakamanyira kundomisa nhengo dzetriple c kura kuti vanotoziva zvavakaita kutenga vachavangu kuti vaiti zvavari kuita, but hapana chisingaperi ende mwari vari kuona zvezviri kuitika. Tiri kungozvisiyira mumaoko amwari nekuti vana vezimbabwe tatambura nguva yakareba. Dei mwari vakasira kupindira vakabvisa vanhu vane mupimbido wakagaiva vavavachanyiri vatidzvanyirira. Takarwisa Smith, tirikurwisa Smith nenyaya yekuti vanga vachidzvanyirira vanhu vatema, but manje takuzvanyirira pachedu. Chatakabvisa iganda chete utsvanyiri kuti tikuenzera mberi, asi kuchapera sumapera zvakaita kuna Smith. Tatenda maita basa.
Pastudio 7 pastudio 7 nhasi vauya hanzi vauyi vekugutu wesuku vauya vachititi zvoni vakati adzisa musangano, asi nyaya dzaitaurwa ipapo hanzi mukavhotera kana triple c kana independent tichauya kuno kutokugadzirisa minda tichakutorerai. Saka chokwadi hamhino kutungamirikewo sei vanhu vekugutu west nemadirections ayada kuitwa. Hatina zororo kubangunzi kubangudai musangano musangano yacho tenge tichitukwa tichishungurudzwa kudzero dzedu dzichitorwa saka chokwadi chokwadi atashaya kuti tingaite sevo kuzviudza wachangati nzwewo atamushayiwa
Studio 7, Studio 7, Studio 7, alo, alo, ana jonga kande miri. Ramo efe. Ah, zano vifed kwaza wakuma. Aiwa, tukutungu uchemi udaisa taki ya titulo zuri nani, apinda ya mkuma. Nekuti uhuri wacho wakanyanya, uhuri wawari kulita wakanyanya. Niko sinuzi, kune ni haya neta kuna uzi kumonduro mbaira kugoronuku. Kune wano wakatora minde wano. Nene uti wani maara wano wano badara. Ma chief chief akabhadharwa mari akatotorera nherera mbinda yadzo nemakuva nechimwe saka zvino vanhu vedu uno vashaya kuti kuvoitawo sei kuti vataure chief akataoti nokudzinga mudunhu mavo
pastudio seven pastudio seven ari kutaura ndikrispin ben pumambana uko kwachimukoka avo vanhu vari kuti mhiko dzechinyakare hakuna vari kunyepa kwedu uku pane mumwe mukomana akawana chimupanzi achirima nemusi wechina achitema munda nemusi wechina akanzwa kukosora sure kwake akanzwa kukosora kusure kwake atarisa akawana chimupanzi chikati tinokumbira mvura chikamutaurira nechirungu chikageza maoko chikanwa mvura chanwa mvura chikati nhasi izuva risingasenzi risingasenzewi uri kusenza sei ndichambodzika mumisha umu ndione vazukuru vangu chakabva chatora nzira inoenda kumisha iye mufana ashamisika nechiitiko ichocho akatevedza soka dzacho akanoudza vamwe vanhu vakaronda vakaronda ikasvika dhuze nemisha makumbo ndobva ashayika mukoma reye ndiri kutaura so akatofa akashaya saka kuvanhu ivavavo vari kuti anzi chinyakara achipo muvaudze kuti ngavasiyane nezvokupikisana nezvinhu zvavakawana zviripo ari kutaura ndesabhubheni ndinobva kumambana kukugoki zvinhu zvakaitika kwedu zvakaitika izvozvo ndofunga izvinhu zvine teni ezvi zvaitika akatoshaya mufana watinoziva isu nenyaya yavari kupikisa iyo tatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nezuro chipiri Israel yakabhomba kamba inogara vapoteri padyo neguta regaza ikapunza dzimba dzakadurikidzana dzakawanda kunyange hazvo vanhu vechipalestina vanopfuura miriyoni vakatiza misha yavo vamwe vazhinji vachiri munzvimbo dzavanogara nezuro kwakare mauto eIsrael akaudza nyika neamerica kuti auraya umwe mukuru wemauto eHamas Nasim Abu Ajina anonzi ndiye akaronga kurwisa Israel kwakaitwa musi wa7 Gumiguru mukuru wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vari kuramba kurudziro yekumbomira kurwisana neHamas kuti patsvagwe nzira dzekugadzirisa zvunhu
Divayo
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano rinorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe human rights ngo forum rinoti yasvika nguva yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvichigadzirisa nyika yazvo kwete kupimba nesadak nevezvematongero enyika bato recitizens coalition for change rinoti rinovimba nesadak uye nyaya ya Zimbabwe itakurukurwa mumazuva matatu ari kuuya musi wafo mbudzi. Vanotengesa zvirimwa kwamutare vari kufara zvikuru nekuwanirwa nzvimbo itsva yekutengesera yemwamuka Produce Market mumusha weSakubva. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Ndebele.